akasiko kutanga kunzwave Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC pamwe chete nehurumende yezano vachitaura nezvekuti iye manje taakuda kuzogadzirisa nyaya dzecorruption, vanhu vanoita zvecorruption taakuzovasunga. Zvakabvira kare vachingodaro, vachingotaura. Tingangoti kubva kare vaingodaro, asi nokupera kwenguva hapana chaizoitwa, hapana chaibuda. Saka patiri kuti zvamataura veZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti makatowana mawarandi okunosecha. Saka tiri kuti toda kuti tigutsikane kuti iye manje zvekwadi vari kureva chokwadi, havasi kutibata kumeso.
Asika vagutu, tinoona kuti ii commission itsva.
Jonga, hanzi chakachenjedza ndechakatanga. Chiri ine muririro wayo inozivikanwa. Ndosaka ndati chero iri commission itsva, asi commission ngatizive kuti i commission yomuno muZimbabwe yeZimbabwe Anti-Corruption Commission.